veruzhinji vakaita samai Tracy Nondo vekukadoma vachavasi kufara nemabatwo avari kuitwa nemapurisa panguva yavanenge vabuda mudzimba kuitira kuti vanotsvaga zvokudya kana mishonga kuzvipatara. Amai Nondo vati vakarohwa zvakaitisisa nemapurisa ainge ane shamhu vachibva kuchipatara nemuvakidzani wavo akanga avaperekedza.
Saka ona wavevaibek tauda kutosvika kumba tiri muna Leonard padhuze nerubatsiro primary. Takasangana nemota yeDRG police ndobva hwani wavo adzamba anga akabata shama ithink yakareba 2 meters dzavari kufamba vava vakabata dzavanongotemha muti and it was very thick abvati hwaipano. Saka ndakashaya kana mukana wokutiza ndokuda kusvika kuexplaina kuti ndiri kubva kuchipatara haana kuda kunditeerera akangotanga kuataka zvikanzi haundipindure waita mwana mudiki akatanga kunditukirira nezvinonyadzisira akandirova kusvika samhiya yapera then he went back kumota ndokudzoka zvakare ndokuti akakontinua kundirova vanhu vaivepo mutsviti vakatoungana kuda kuona kuti chii chiri kuitika.
Hanzvadzi yavo vafarai Nondo avo vanove munyori pamwe vachiitawo zvokugadzira mafirimu vati havasi kufara kuti kodzero dzevanhu dziri kuchiorwa zvisina tsarukano.
Taona kuswini vakati parestaurant but up to now there are no arrests dzamboitika hatina kana kumboudzwa kuti nyaya apapi zviri kuitawo nge munhu ari kungovigwa vigwa.
Mumwe mugari wemumusha wembare muHarare amai Charlotte Java vaudza Studio 7 kuti masoja ari kuonekwa achifamba famba munharaunda yavo asi ari kuvabata zvakanaka.
Kufamba ari kufamba asi hasi kurova vanhu ari kuti fambai ungari utengesai asi musaungana zvakataurwa napurezidendi asi saka ndiri kutedzera saizvozvo hakuna munhu ari kurova wanzwa tengeserei kutengesa vanhu ari kubvunzwa kutengesa hapana ari kurova munhu.
Asi mashoko atatambira kubva kumarondera nekuchitungweza anoti masoja akarova vanhu vaizvifambira zvavo vachitsvaga pekutenga zvekudya gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vashanda nesangano reHuman Rights Watch kuchanhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vakurudzira hurumende kuti ichengetedze kodzero dzevanhu panguva iyo hurumende yakavhara nyika yose senzira yekurwisa chirwere checoronavhairasi icho chauraya munhu mumwe chete muZimbabwe vanhu vanosvika zviuru 60 pasi rose.
Mapurisa ese eZimbabwe ngaapiwewo zvekudzivirira zvekuvhara kumeso maoko uyezve pavanenge vachiti vanhu pindai mugare mudzimba ngavasasvika pedo pedo ngavarambe vachisiya mukana mamita maviri kubva panenge paine mupurisa nemunhu. Ukaona mupurisa ava kusvitsa muboma pamunhu zvinozoreva kuti atosvika pamunhu iyeye anogona kutapurirwa chirwere chekorona virus.
Mutauriri wemapurisa vapou nyati vakurudzira veruzhinji kuti vatevedzere zvakataurwa nehurumende zvokuti vagare mudzimba uye vasangofamba famba pasina zvavari kufambira zvakakosha. Vaudzawo Studio 7 parunhare kuti havasati vatambira mashoko emapurisa anonzi ari kurova vanhu zvisina tsarukano asi mutungamiriri wesangano repassengers association vatafadzwa Goliati vativo veruzhinji vari kushungurudzwa nemapurisa kunyange vaine zvikonzero zvisvinu zvokubuda mudzimba.
Isu chatsu kuramba inyaya yekunzi vanhu vachange senge vachishungurudzwa vachirohwa nemasoja vachiita sisi kana kuti kurohwa nemapurisa izvi zvatitenderana nazvo vanofanira kubvunza kuti munhu uri kufambirei wopuwa chikonzero chaita kuti munhu afambe ingwe yaari kufamba iyoyo.
Vanorarama nekutengesa mumisika vanoti vaomerwa neupenyu sezvo varimi vasiri kukwanisa kuuya neuwandu hwavo nezvirimwa kumisika yezvirimwa yakaita sembare musika. Amai Nyasha Hodzi avo vanorarama nekutengesa mumbare makare vati varimi vashomanana vakwanisa kusvika nezvirimwa kumisika nhasi zvave kuita kuti zvinhu zvakaita semadomasi nemiriwo zvidhure.
Tinyaipo ndekuti varimi vari kuuya asi zvinhu zvipiwa zvichidhura lockdown iri kutiwisira pasi kukofa nenzara zvisingaiti.
Mumwe wavanorarama nekutengesa uyo ada kudaidzwa nezita rekuti Linet ati kana varimi vakabvumidzwa kupfuura pamapurisa vakatakura zvirimwa zvavo zvinoita kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo.
Isu tikutoti varimi ngavauye just because hatina kana chekubata timvarume kuti ndiwo madomasi hatina kana varume totorarama nechivhenda saka hapana tikarega kutengesa takutofa hatina kana chikapu mudzimba umo ndo upenyu hwedu hwekutengesa uhwu ngavauye varimi ndapota.
Pasvika Studio 7 pamusika wembare panga pakavharwa pasina kana murimi mumwe chete zvake anga aine zvirimwa mutauri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 parunhare kuti havakwanisi kutaura nezvekuti musika uyu uchavhurwa rini vachiti titaure nehurumende mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakakurudzira mapurisa kuti asiye varimi vachipfuura panenge pakavharwa migwagwa kana kuti pamaroadblocks vakatakura zvirimwa zvavo kuitira kuti vakwanise kunotengesa senzira yekuti veruzhinji vakwanise kuwanazve kudya Zimbabwe yakavharwa kwemasvondo matatu senzira yekudzivirira chirwere checoronavhairasi icho chabata vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru zana nemakumi matatu pasi rose vapfumbamwe vari vemuzimbabwe uye kuuraya vanhu vanosvika zviuru makumi matanhatu pasi rose Zimbabwe iine munhu mumwe chete Zororo Makamba uyo akashaya mwedzi wapera ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.